tinotenda nembudo wenyu vapandemia. Asi hatingati kutanga tazvibonda kana kuti chakamboita kuti COVID-19 yacho iwande chii kubva taimu yenovhemba kusvika patakazosvika pakrismas nemiyeri. Zvanga zviri zvinhu zvitatu. Chekutanga, hatina kunyatsotora siriasi matanho anofanira kushandiswa ekudzivirira COVID-19. Inyaya yekungoti social distancing kungomira kufamba-famba kuvhara munhu nemuromo tichishandisa zvigaro zviya zvatinotima masi uye kushandisa pakatiinonyadzisa maoko. Izvo zvipapa imela akawanda vamwe vanhu vachipita hatisi kutombeziva kuti ipiponesa akaona anorwara nayo. Nechetana chechipiri ekoro zvakavhurwa ikati vana vanyore dzidzo dzavo. Saka pavakazoenda kudzimba dzavo matanho ayo angaa kunyatsotorwa vamwe vana vanga vakatitakura izvi. Echitatu ane vazhinji vakauya kuzoendedzesa krismas nemiye ivavo vakasika sikarii kunyanyanya vaibva kongo south africa hatiizi mamwe macountries anei pasco anoziva kwedu traveling vakakura.
Tiri kuonawo iye zvino Dr. Manangazira kuti paita kuderera kwemainfection nendufu dziri kukonzerwa necovid-19 tingati here paita shanduko?
Tiri kuona kureruka kwemainfection dzavo. Asi patiri nyika yakanga isina chinhu pasco saka forasi inoramba iri outbreak. Pakuderera kwaita infection hazvireki kuti yapera. Zvinongoraiwa kuti pangoita pakureruka in terms of matrain. Asi kana tisina kuwana vaccine ine mikwana infection ine kuyiwa ticharamba tichingoti akambokwira.
Asi muri kuona here veruzhinji vave kutevedzera kurudziro yebazi rezveutano pamwe neWorld Health Organization yekuzvichengetedza kuburikidza nekupfeka mamask, kugeza maoko nekusiya mukaha pakati pavo.
Tiri kuona shanduko inone apo asi hatisanyatsoona shanduko iyai tinotidzaridza kana kuchivimbisa kuti kana tiri kuenderera mberi haticharamba tichiona nzvimbo nenzvimbo tichiita makesi COVID-19 achiwanda. Chimwe chiri kunyanya kuchinoita vakandemiri ndechekuti COVID-19 yakatoshandura maitiro atinoita upenyu hwedu mapanches atinoziita uye mashandiro. Saka tinofanira kushandisa mitaro iyoyo yelockdown tichauti president vanozoti lockdown yapera akukwanisa kuenderera mberi nemabasedu asi tisinazokere zvakare muna taitireva.
Tiri kunzwawo Dr. Manangazira, vamwe vana chiremba vari kuchemawo kuti dambudziko riri muzvipatara zvehurumende zvikuru inyaya yekuti mibhedha kuICU mishoma. Zvakamirawo sei ikoko kunyaya dzeCOVID-19 nevarwere vanenge vari serious?
Zvingangodaro vakandomiri kunyanya iyo nguva yatakura iyi nekuti tanga tichiyo tine pressure yakasisa panyaya